Mashoko akadaro mashoko akaipa chose nekuti anodzosera nyika kumasure, noti nyika kurera Zimbabwe but Africa kumasure, nenhau yekuti iyo nyaya yevanhu vanogarisa pazvigaro vari vatungamiriri venyika ndo nyaya dzimwe dziri kukonzera kupokana, ndo nyaya dzimwe dziri kukonzera mvonga mupopoto muAfrica macho imomo. Hakuna asingazivi kuti kuBurundi nyaya yavangurunziza yekuti vaakuda third term ndiyo iri kuita kuti pange pachiita mvonga mupopoto iri kuitika. Tiri kutoziva isusu kuti kunyange iyo DRC iri pedo pedo apa yakatotarisana nayo nyaya iyoyo. Kwakawanda kunozamwa nyaya idzodzo, vanhu vachizopedzisira varasikirwa neupenyu. Saka vamugabe vanofanira kunge vachinge vachicherechedza matauriro avo, nekuti hatidi kuti vanhu varasikirwe neupenyu munyika ipi zvayo, nenhau yekuti pane vanhu vanofungidzira kuti munyika dzavo hakuna umwe angagone kutonga kunze kwavo, kuita kwakashata ikoko.
Ko, nyaya yava aubashia munoionawo sei?
Iyi nyaya yava aubashia vazulu iyi inyaya yakatooma chose, nekuti nyika yeSouth Africa inenge ichisungirwa nemutemo wepasi rose, uyezve nekuti inhengo yeInternational Criminal Court kuti vaubashia vachinge vatsika munyika yavo, nyika yeSouth Africa inofanira kusevenzesa vachengetedzi vemutemo wemunyika iyoyo kuti vaubashia vasungwe, kana vasungwa vozowanika vachiendeswa kuhegi kwavanonzi vari kudiwa. Asi panonyanya kunetsa vazulu ndepekuti makazvicherechedzai muchizviona, hazvingange zvakaitika kuti vaubashia vaingosumuka votonzi ivo vaubashia vaakuuya kuSouth Africa vachiziva kuti kuSouth Africa vanogona kuzosungwa. Saka panofanira kunge pane dzimwe nhaurirano dzakatoitika pakati pavaubashia nehurumende yeSouth Africa, zvinova iyo zvakapa kuti vaubashia vakomekedzwe kunzi kana vakange vauya, vachinge vauya kuno hakunai aizovabata.